manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kava tereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 20 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo Tropical Cyclone Idai kuManicaland.
Muwadzi 23 kwamutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhuwo mudzimba dzavo vari kupi nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo Idai huri kutarisirwa kuramba uchikwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti varipi mushure mekutakurwa nemvura. Tichakupai hurukuro nevamwe vari kushaya hama dzavo. Musika wefodya wovhurwa nhasi vakawanda vachichema-chema nekuderera kwemutengo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira dunhu reChimanimani rinova rimwe renzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo kana kuti Tropical Cyclone Idai kuti vazvionere vega kuparadzwa kwakaitwa misha, upenyu hwevanhu, minda pamwe nezvipfuwo. Nevenyu reZBC inoti vaMnangagwa vaudza vagari vemudunhu iri kuti hurumende yavo ichaona kuti hapana munhu achafa nenzara sezvo vari kuendesa chikafu vachiita zvose zvavanogona kubatsira vanhu. Vanonziwo vati rubatsiro ruri kusvika muguta remutare umo ruri kuzotakurwa nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzakaparadzwa idzi. Mutungamiri wenyika azivisawo kuti nyika dzakapoteredza Zimbabwe pamwe nedzimwe dziri kure dzakaita seTanzania dziri kutumirawo rubatsiro rwakasiyana-siyana. Vatiwo migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa nedutu mupengo iri zvichagadzirwa mazambuko achivakwa patsva. Masangano nemakereke akasiyana-siyana pamwe nevanhuwo zvavo vari kuunganidza rubatsiro ruri kuendeswa kunzvimbo dzeChimanimani nechiPinge. Muzinda weAmerica vazivisawo kuti uri kuisa zana rezviuru zvemadhora kuti mari iyi ibatsire mune zvakawanda zvinosanganisira mvura yakachena. Kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vafa kusvika pari zvino makumi mapfumbamwe nevasere, sangano reRed Cross rinoti uwandu uhu hwasvika pazana nevana. Pari kukurudzirwawo vanhu kuti vabatsire Zimbabwe ne Red Cross iri kukurudzira vanhu kuti vabatsire Zimbabwe nemvura, magumbeze uye mambure anodzivirira humutu kana kuti mamosquito net. Vatungamiri venyika dzeNigeria Muhammadu Buhari uye weArmenia vaAmeni Saksiani vatumira tsamba dzenyaradzo kumhuri yeZimbabwe. SADC yatumirawo mari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi emashanu kuZimbabwe, Mozambique neMalawi, uye African Union yapawo rubatsiro kunyika nhatu idzi dzakawirwa nedambudziko remafashamu aya. Pope Francis vatumirawo mashoko enyaradzo kunyika nhatu idzi. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kuManicaland, tabata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo vange vaine mutungamiri wenyika nhasi.
Pane hwatiri kuziva hwatingati macertified and confirmed Uchiri pa 98 patai wa nezuro manero. Pane za chiku ndoza tata konfema. Namba chia kuila cha yezo yezo to.
Vargu ufungizira utizinga shuke kupi?
Sunga nyanyo spekulita shaka nyanya, but pane chanzi utoshuka umatera andri.
Pane zikuata zanga shaka wanda wanda shanga zichie yeza kuno batira wanu mwenye zingwe njimbo zanga zisinga kwanise kushikika. Iko kumanika land kuchipinge ne kuchi mani mani. Mungazi wakuti vashuka papi zwara nasi.
Noru batiro uchiririko wariku paita a lot of progress mkubatira wanu wakawanda nekuti uru ya muro uru shike kwa runo diwa nekushipata ara wanu warikura piwa nekuti wanu waka kuwara shukuru kuna wangu waka chukoka chukoka waite mwane una matombo na matanda wangu waite mwone chosho nechakati wangu wachiwiru wa nemituri warikura piwa we wago tineru batiro watu kwa na ukuna na chile mbaba na kawanda wa mwati kuto uzwa uzi South Africa kuna wana chile mbaba wakuna kuhuya wa kamira kune wa mwewe manama chiko kota we wana chile mbaba muka wa rukenda ukuna kuma batira muka tina matraka kawanda inye kuti mtingo mashisa pa mjimbo neru ya muro watu kwa neru batiro nukupa neru National Army kuti mikuwa kwa ifambike wakigazira kune marondi mame asigati mame shifti rodi aliku gazira waisho nama engineers ndo aliku ya kutitushike iko kono kutishu nchakaita se bridge ya kutishu nchakaita si gazira panguwa ino ichichi kwa nisa kuzo ya mbukika sakatine rodi zino tendere era mikuwa kwa ama konvo ya matraka alipo kubira president mpaka gaitira kuti corporate Zimbabwe tibatire ya mbatire Ruyamuro vanhu vari kubudisa matani na matani erubatsiro kubva kugrocery kuhembe throughout the country nyaya yekutoti toyeti zakupi tikunewo vamwewo vati kuziva kuti kune vamwe vaakupiwawo maaccount number vakunzisai mari izvo ngavasadaro kuisa mari kuvanhu vavasingazive kuti anongoti inda unganidzo changu kuno asi tine rubatsiro tinotenda kubva rubatsiro rwatinowana kubva kunana Econet kana wevhali blanket vapa magumbezi wakawanda zvikuru vari kuti president ngavandotambidza kune vanhu vari mudambudziko iri kune mvura nokuti mvura chidambudziko dzakanyanya kuchipinge mapaipi akaeredzwa saka hakuna mvura yakachena inomwika zvibhorani hazvisabudisi mvura svinu nekuda kwezvakaitika izvezvi zvokuti kune makambani iwaya aya anogadzira mvura vari kuendesawo matengi namatengi emvura dzimwe dziri mumabhodhoro dzimwe dzinenge dziri mutangi chaimo ruyamuro rwakawanda rwuri kuenda inyaya yenguvanyaya yekuti tive vanhu vakarongeka kuti rusvike parinofanira kusvika pavanhu vanonyanyoruda
hurumende yamboo tiyatarisa here kusvika pari zvino kuti pangadiwe mari yakadii kugadzirira izvo zvivakwa zvakaputswa nemvura
iyo assessment haisati yapera the biggest assessment yatinayo the moment yekuti vanhu voita sei kuti zvinhu zvifambe sekutaura kwataita indambudziko vasati vapfuura kune vanhu vasati vavigwa ndosaka muchiona mamwe makambanis ari kupa makofini nokudii vanhu havasati vavigwa vamwe vanhu havasati vawanikwa
iko zvino regai tinzwe zvakare kuna vamangwana nezverwendo rwavaita nhasi rwaitwa nemutungamiri wenyika
uku kwakaitika zvikukutu mastori anga achitaurwa nevanhu inhaurwa dzinotyisa chaizvo pane uchapupu hwekuti matombo akatanga kukunguruka 2 hours at least before Brian aya saka tikubvunza kuti panenge pakanga pambaitika earthquake pakadii because vanoti kuti matombo amwe atakatanga kuona anga achiita kunge abva atsupuka hamene kwaanga abva hamene kutaurawo kwavanhu vanga variko unowanawo futi kuti mavillages anga aripo mamwe vhillage inenge yangu ava matombo chete hakusisina misha yakangosakatika zvisingazikamwe nechekuti mamwe navanhu vangani vakasakatika imomo saka ndo mamirira zvakaita asi iye zvino izvi rubatsiro ruri kuinda zvarwo kuvanhu ende pese pamuri kufamba muri kutosangana namarori erubatsiro ngorovhani dzezvibatsiro zvichienda navo kuvanhu
saka kana paine misha yakaparadzwa kudai iko zvino tiri kuona kuti hurumende inenge yambomira kupa uwandu hwevanhu vakashaya zviri kufamba sei
hatina kumira kupa uwandu hwevanhu vakashaya pese pari kuwanikwa munhu tinopa uwandu asi hapana chikonzero chokuti tisataura nekuti kana mukateerera kutaura kwaita president nhasi chaiye vati munhu wese kana pane munhu anga ari muvillage menyu kana pane munhu anga ari mumamananimu asitaonepi uyai munyorese kuti mwaidu pano apa paimbova nanhingi hatichamuoni vakatotaura vakati aiwa musanyoresa vanhu vakaenda kuHarare nevakaenda Joni
asi tikureva kuti pazvaka pakatanga vatambudziko vanhu vanga varipo ndokuti tinyatsoziva kuti vanhu vasiri kuonekwa vangani pari zvino tiri kungoshanda nevanhu vanenge awanikwa chitunha pakawanikwa mutumbi wemunhu ozikama unzi ndewani ndewemwana ndewechizvarwa chemuzimbabwe tobva takupai nhamba dzacho kuti ndivanani asi ezvine hapana mitumbi yatiyawanikwa hongu kune kwatakanzwa kwatanzwa kuti kune mitumbi iri yaonekwa saka matime anaendako ndo vari kulidza nenyaya yacho kunoidentify pane pamwe pachatodawo kuti mamwe madzimenzi zina mamwe madzivadi akupiwe tisvike pasi pavo dzimwe nguva tichitombopindudza maexcavator because pana matombo akawandira saka matombo aya anogona kunge akatsikirira mutumbi zvakare
vamwe vanenge vari kuchema-chemawo vamangwana kuti rubatsiro kubva kuhurumende runenge rwekuti nonokei vamwe vakupedzisira vakuviga vanhu muma coffin anenge ari kunzi nevamwe haana kukodzera vamwe vachitiwo chikafu chinenge chiri kunonoka kubva kuGMB uko zviri kufamba sei
chikafu chiripo zvakuti yaimaoni tabvapo tikatarira zvikafu iyezvi zvinopese patiokufamba tirikusangana namarori echikafu marori ane convoy yainosvika yomira kana kuti kuseri kwebridge rakatsemuka then tatakurwa mbijana mbijana navanhu vachibatanidzana vokura nesaga unoisa kumhiri uko unoisa mota yamasoja mota yamasoja yoenda asi iyezvino izvi pana mazihelicopter makuru atiri kutarisira kunzi ari kusvika mangwana kupeni anokwanisa kutakura chikafu ine masupplies anorema kati ndege yokuabu dhabi inotarisirwa kusvika kuma6 unoyu yakatakura maprovisions akawanda zvokuti then dzekutanzania kwakauya mbiri kune imwe yakasvika kuma4 manheru nezuro imwe ikazosvika kuma3 am kuseni yauya namaprovisions takati kune mabhizinesmen ari kubatsira zvikuru vamwe ndo vari kuhaya dzimwe ndege dziri kushandiswa kutakura zvinhu idzo dzandanichitaura nezvadzo semuenzaniso mwanakomana wapurezidendi anonzi Emerson Junior akahaya ndege nhatu mahericopter maviri acho ari kubatsira kunotsvaga atopiwa nhasi maviri acho ari kunobatsira kutsvaga vanhu vasiri kuoneka imwe yacho yauya yakazara madoctors
munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare kwamutare tichiri panyaya iyi mumiriri wedunhu remanicaland pasi peurongwa hweproportional representation amai Linet Karenyi vanoti muward 23 kuchimanimani vanhu vanodarika zana nemakumi masere havasi kuzivikanwa kwavari uye mitumbi mitanhatu yezvizvarwa zvezimbabwe yakawanikwa kumozambique yakaradzikwa ikoko ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
zvino tingangoti hazvisati zvamira zvakanaka ndabva kubata vanoitwa dhumakwezu vekuwadi 23 kwamutsvangwa kwachief ndima vakandipa update yekuti vakwanisa kutaura nevamwe nekuita kuti vaone kuti mudzimba varimo ndivanani vakapfushirwa ndivanani saka statistics dzavawana as of now vati izvo muwadi 23 kwamutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhu ivowo mudzimba dzavo vari kupi nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi vapedza vakataura zvekuti area imomo muwadhi mau 6 vakakwanisa kutsikirwa mudzimba asi vakakwanisa kuvhura nezuro vakaviga vanhu ivavo vari 6 mabodies atakanga taudzwa nezuro kuti akaenda kurumwe rutivi rwemozambique kukopa vati izvo vazokwanisa kufamba ikoko netsoka vakasvika vakanoona vanhu vekumozambique vaviga mitumbi inokwana 6 asi pamitumbi iyoyo vanoti the good part of is pavakaviga vakatora mapictures evanhu vacho kuita kuti vazoziva kuti iri guva munhu ndeuyu iri guva munhu ndeuyu chanyanyondibata ndechekuti pamutsvangwa paclinic pane mawaiting mothers vakazvitakura vatove Jew vane 9 months vari kuda assistance zvakanyanya nekuti vanhu ivavo vari kushaya help
taonawo nhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakwanisa kusvika kunzvimbo dzakavirwa necyanide
chiriku
kungoona muma TV nema pictures ekunzi mutungamiri wenyika aenda ikoko asi ini kwandiri kutaura uku nezvako hapana chatichawadzwa chimeche kubatsira muntu andabva kutaura naye atori muground izvozve kuda kwavaenda ndekumwoko akusvikika asi nzvimbo iyi yandataura majonga havana chavati vavana vanhu ikoko in terms of assistance yefood yehembe yechi vari kutogara mugomo
pane zvirwere zvati zvabudawo here nokuti tinoziva kuti munguva yakadai munowanikwa zvinhu zvakaita semanyoka nemalaria
izvozvi hapana vandatindanzwa vachiti kuda kwaane dambudziko remanyoka kana dambudziko rezvimwe zvirwere asi vese vari kuti tiri kutya kuti zvirwere izvi hazvitori nguva zvisati zvavabata nekuti hakuna matoilet
avo vanga vari mumiririri wedunhu remanicaland pasi peurongwa hweproportional representation amai Linet Karenyi vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7
ndakasetwa hama dzangu dzinati kurural area ndine mukoma vakatorwa imba yavo yakatorwa yese dzese dzimba dzakatorwa panga ari nemhuri yavo ivo nevana vavo 3 vakatorwa zvokuti takango pakamukiwa pasina kana imba kana tres yekuti pakanga pane imba then mai guru mukadzi vamukoma yeye akawanikwa about 800 meters kubva pakaitika chiitiko panga pakanga pane dzimba panga akarara but akakwanisa kunge araswa kubhengi kweriver akakwanisa kufamba nemaoko echienda kumaneighbors but akararama zvavo but akakwara zvikuru vanhu vakazoita kutsvaga kuti zvafamba sei kutsvaga mukoma nevana tingati musi wesaturday hapana chakabuda but musi wesondo ndobva kazowanikwa umwe mwana about 40 kilometers from pakaitika zvinhu ndobva akazowanikwa mwana musi wesande then akabva aibva mizuro anatingopedza kuiga nhasi vabva vaenda kutsvaga futi angazokona bhodhisi akawanikwa futi about 40 kilometers but vabva vasvika ikoko vabva vazi kunyepa hapana munhu anga ariko but auzwa asvika ikoko kuti nechekuzasi takuenda kumozambique ndofunga kubva ipapo kubva kumba kwedu kusvika ikoko ndofunga pane zvekuma 200 kuma 150 kilometers 200 pari kuzi kune mabhodhisi awanikwa anosvika iwo 140 bhodhisi dzawanikwa ikoko saka pari zvinhuizvi mangwana mhuri yekwedu ndobva ichamuka yakananga ichido kuona kuti tingaonawo here mhuri dzekwedu ipapo
saka shoko rakasvika sei kwamuri
muzukuru wangu foni yake yaipinda but asaidaira foni ndisati asati adaira foni ndakazongozwawo neumwewo mumwe mumine wangu ari kuno kuti pane amwene hanzvadzi yangu akasiyira mumba akadonhwa nemba akatosiyira ipapo ndo akazondiudza kuti mukoma nevana vatatu havasi kuwanikwa then muzukuru akazodaira foni angati zvaitika kunoko hazvina kumira mushe dzimba dzese iye akatsanangura ichiti dzanga dziri some few meters kubva paari kuenda kueast dzakaparadzwa then kuenda futi kuwest dzakaparadzwa ichingoti vanhu vazhinji vatoponera pamba pedu panapa ndo pane vanhu vazhinji ndo masikiro akaita nyuzi dzacho
saka tichitarisa hama dzese dzamakarasikirwa nadzo apa dzingasvike dzingani
pari zvinezvi tingati hama dzangu dzepedzo dzandiri related nadzo tingati anoti mukoma iwavo nevana vavo vatatu tozoti izvo muzukuru wangu iye nevana vake vatatu tozoti vamwene vehanzvadzi yangu iwavo tozoti futi ndine vamwe sisi vemudzimai ana mukoma wangu vakatorwa iyeye havasi kuwanikwa futi zvakare vakatorwa futi then tozotiwo ndikati tozoti futi kune imwe nzvimbo irinozi pari city ndozoti kune hama futi dzimwe 3 dzinozi dzakasvira futi mumba ikoko
avo vanga vari valove mo gwiza vanoti vakarasikirwa nehama dzavo dzakawanda zvikuru kurusitu uye kungangu uko kwakaparadzwa zvakanyanya kudarika dzimwe nzvimbo mumanicaland nedutu mupengo idai vanga vachitaura vari parunhare vari parwendo rwekuenda kumanicaland kukwamutare kuchipinge vachibva ivo muHarare Dare repamsoro re High Court nasi rasindika parutivi kumiswa basa kwa kaitwa sangano rinorwira kodzero dzevanhu masvingo re Community Tolerance and Reconciliation Development Trust kana kuti CoTrad. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mutongi wedare repamsoro amai Lois Matanda Moyo vatura mutongo wavo nhasi vachisendeka parutivi danho ramudzviti wekumasvingo varei hove rekumbomisa kushanda kweCoTrad mudunhu iri kwakaitwa fikira pera. Gweta reCoTrad vaJenford Alimani avo vanoshanda nesangano ramagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudze Studio 7 kuti dare rasendika parutivi kumiswa kwemabasa eCoTrad sezvo zvange zvisina kutsigirwa nemutemo.
Vabvunza vanga vakamirira DA ne Ministry of Local Government kuti vari kupikisana here nezvatanga tichitaura. Vanga vakamirira marespondents vakati ivo aiwa vanga vasina chekupikisa nekuti zvakaitwa izvozvo zvanga zviri kunze kwemutemo. Nokuda kwaizvozvo dare razopa iro order inotaura iyo kuti DA decision yavo yekususpenda maoperations yasendekwa parutivi nokuda kwokuti yakanga isina yanga isina simba remutemo. Zvakare order imwe yapiwa ndiye kuti iyo DA havana simba rekuti vaite suspend kana kumisa maoperations community Tolerance and Reconciliation and Development Trust and so pesira DA vanzi vanga vabhadhare macosts.
Dare ratiwo mudzviti vahove vanofanirwa kubhadharawo mari yemagweta eCoTrad akavaendesa kumatare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCoTrad vazivanai muzorodzi vati vafadzwa zvikuru nemutongo wedare uye vave kunofambisa mabasa avo.
Tafara zvikuru ne outcome yabuda mudare iyi nokuti yatipawo mazimba yekuti tidzokere kumacommunity zedu kumasvingo tiri kukwanisa kundoshanda nevanhu vatanga tichishanda navo zvakanaka.
Mukuru weCoTrad vagamuchirai mukura vatiwo kumiswa kuita mabasa kwavakaitwa musi wa11 kurume kwanga kwatovadzorera kumashure.
Chokwadi kumiswa kwakaita sangano reCoTrad kushanda mudunhu ramasvingo kwakava kwakakanganisa zvakawanda zvirongwa zvaiitika kumasvingo ikoko uye wanhosi vagari vekumasvingo wakava nekubatikana nokunyunyuta nekuita kusina maturo kwaDA weMasvingo District.
Pakamiswa sangano iri kuita mabasa havana zvikonzero zvavakapiwa kusara kwekuti vaiferefetewa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makaterera ku Studio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti vanhu gumi nevana vakaurayiwa muSomalia nendege dzemauto eAmerica kunyange havo vainge vasinei nechekuita nehondo iri munyika iyi. Izvi zviri mugwaro reAmnesty International rinonzi The Hidden US War in Somalia riri kutarisa kurwiswa kwechikwata chinopfurikidza mwero munyika iyi cheAl-Shabaab nemauto eAmerica nedzimwe nyika. Misika yefodya yavhura nhasi mitengo iri pasi izvo zvisina kufadza varimi vakawanda avazivisa kuti vave kumbomira kutengesa fodya yavo kudzamara mitengo yasvika pari nani. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mwaka wekutengesa fodya waparuwa nhasi nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mahadi pamusika weTobacco Sales Floor apo mutengo wepamusoro wange uri madhora mana nemasenzi makumi mashanu pakirogiramu, mutengo wepasi uri pamasenzi makumi maviri pakirogiramu. Mitengo iyi haina kufadza varimi vakawanda avo vatikana mitengo ikasawedzera. Varimi vakawanda vanogona kutadza kurima fodya vaKosta Kapfudza vekumvurwi vauza Studio 7 kuti mitengo ya nasi inoita kuti varege kurima foja zvachose. Vakapfudza vanoti vambomira kutengesa foja yavo uye vave kunoitengesa pamukoto. Vamwewo vasina kufara nemitengo yefoja ndiishe Musarurwa vekumashonaland East avo vati vambomira kutengesa foja yavo. Varimi havasi kufarawo nenyaya yekuti kunyange hazvo foja yavo ichitengeswa kunze kwenyika, ivo havasi kuzopiwa mari yavo yese ari madhora ekuAmerica. Pasi pechibvumirano chakaitwa neReserve Bank of Zimbabwe nekambani yeTobacco Industries Marketing Board, varimi vachapiwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari yavanenge vatengesa ari maRTGS uye zvimwe zvikamu makumi mashanu zviri madhora ekuAmerica. Asi varimi vakaita saamai Margaret Dambeni vaudza Studio 7 kuti vanoda mari yavo yese ari madhora ekuAmerica.
Aiwa, mutemo ini ndikuda hiusa. Kana pasina foja yangu ndinopisa because ndiri kuda hiusa. Hiusa ndora ndikutoda pafoja yangu. Nokuti foja haitengwi nebhondi kai. Ndoda hiusa. Hiusa ndora ndikuda kuverenga kudai. Kulazi RTGS ka haigaisi, haitengi ngombe, hairori mukadzi. Zvakawanda saka ndipafiti ndiite mari muchikwama. Handiri kubati kwazina nebasa ndoda kuita mari. Ndiite mari kozviro mbezi manga handina mari. RTGS yekubirwa handidi.
Vatiwo vakatenga zvekurimisa vachishandisa mari yekunze, nekudaro vanoda kubhadharwawo nemari yekunze. Vakapfudza vati vanotsigira vamwe vavo vari kuti vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuAmerica sezvo iri iyo yavakashandisa kutenga zvekurimisa.
Ndokumwe kubasha kwatotanga ikoko. Surprise iri apa, itisi tanga ichinzi kupiwa US isiri nanika, itisi zvanga zviri nani. Kepisaiza US yeda $50 nebhondi dzakatenga $90 ati rimwe vedati. Saka inzwa iri yesika itisi zvoda kuti kupiwa zviri nani. Bata apatanya kupiwa zvakanyanya.
Sachigaro weti ya MB amai Monica Chinamasa vati mitengo yakaderera sezvo vanotenga foja kana kuti matobacco merchants vari kuchajwa mutero weintermediated transaction tax wezvikamu zviri kubva muzana apo vanotenga foja nekubhadhara varimi. Vati pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pavo nevanotengesa foja nehurumende dzekugadzirisa nyaya iyi uye vanoona sekuti izvi zvinogona kupedza dambudziko remitengo iri pasi iri. Amai Chinamasa vazivisa kuti mwaka uno wange wakaoma chose sezvo kwakapisa zvakanyanya uyewo vati vamwe varimi kumanikaland vakaparadzirwa foja yavo nedutu mupengo Cyclone Idai. Vati kusvika pari zvino havasati vave kuziva kuti ifoja yakawanda zvakadini yakaparadzwa nedutu mupengo Idai.
Hatisi kuziva but kana wakainsure that's where the insurance comes in, so it's very important that they were insured. But as of now we have no figures. As you are aware, it's difficult to actually reach those places, so we know nothing as yet.
Zimbabwe inotarisirwa kutengesa mamirioni mazana maviri nemakumana emakirogiramu efoja inove foja shoma pane yakatengeswa mwaka wapfuura. Gore rapfuura Zimbabwe yakatengesa mamirioni mazana maviri nemakumi mashanu nemaviri emakirogiramu efoja ikawana mari ingangosvika bhiriyoni remadhora ekuAmerica. Vachivhura misika yefoja zviri pamutemo, vamuhadhi vati hurumende yavo inotsigira varimi vefoja uye vati inoda kuti varimi ava vabatwe zvakanaka sezvo foja ichipinza mari yekunze yakawanda munyika. Pane misika mitatu yefoja munyika inoti Tobacco Sales Floor, Boka nePremier uye misika yese iyi iri muHarare. Kunze kwezvicherwa zvakabatanidzwa, foja ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvose muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tichange tichitarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvibatsirewo vakawirwa nedambudziko redutu mupengo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001202465 0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC Dr. Yamina Ntungamiri Nkomo munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.